Vabiti vati msangano uyu wapa mvumo yekusaina chivumirano chokushanda nemamwe mapato anopikisa mumubatanidzwa weMDC Alliance. Vati mapato acharamba achitaurirana nyaya yekuti zvigaro zvichafamba sei mumubatanidzwa uyu. Vatiwo bato ravo radoma chikwata chitsva chinotungamirwa nemutevedzeri webato iri vakutsvatswa Pulu kuita nhaurirano nemamwe mapato. Vapulu vachange vachitsigirwa navasettlement Chikwinya, avo vanzi vachange vakabata chigaro chemunyori mukuru webato pamwe navaJacob Mafume mutauri webato iri. Vabiti vashora zvakaitwa nemunyori mukuru vaGordon Moyo nevamwe vakuru vakuru vachiti zvakakonzerwa nebato reZANU PF iro rakatadza kusimudzira matunhu ese munyika.
Ava vabii vedu ava vakasangana kumba kwaSipepangomo vari 10 nezuro inyaya dzokusanzwisisa kuti national question haufaite exclusion neexclusion, haufaite rusaruro nerusaruro, haufaite nyaya dzemarudzi nerudzo, unofaita nyaya dzerusaruro zvakaita Joshua Ngomo nekuingenja nekutaurirana nekubata nevano vacho vari kukudzvinyirira to give our people vari kutambura a chance.
Vabiti vati nekuda kwekuti vanoda kuti vanhu vese vashande pamwe chete kubvisa hurumende yeZANU PF havasi kudzinga vamwe nevamwe vavo, asi zvinzvimbo zvavo zvapiwa vamwe kudzamara vamwe nevamwe vadzoka zvakare kune vamwe.
Kune vamwe vedu tati dzokai kumusangano, vari welcome, hapana munhu atadzinga, asi to enable our party to move because basa rakaoma. Taura kuti vaChikwinya ndo va acting secretary general, va mai Evelini Mazungu Masaiti ndo va acting chairperson, va Heri Mudzuri ndo va acting secretary for elections, va Julius Magarangoma ndo va acting treasurer general, va Edward Ndlovu vekubulawayo ndo va acting deputy spokesperson. Hapana munhu atadzinga because we are preaching unity. So
Vabiti vatiwo bato ravo harisi kufara nechirongwa chekunyoresa vavhoti, icho vati hachisi kufamba sezvange zvakatarisirwa, uye vachaenda kumatare edzimhosva kuti nyaya iyi igadziriswe sezvo paine chitsotsi chiri kuitwa.
This system haisi kupreventa multiple voter registration, so isu tinoziva kuti ZANU PF ndo basa rekucreata zvidhoma nezvigananga. Tataurana futi kuti weare concerned kuti pavoter registration paya paya hapana immediate transmission, live transmission yezvinhu yevanhu varejistwa kuvhota. Tataura futi kuti weare concerned nenyaya yekuti Mudede akatorisa vanhu veZANU 2.8 million. So hapana mutemo unoti zvamudede hazvizoenda kwamakarau, so tiri kuziva zvamudede zvichaenda kwamakarau.
Vabiti vatiwo vamoyo nevamwe vavo vakaita musangano wavo wanezuro kumba kweimwe nhengo yeNational People's Party inotungamirirwa naMai Joyce Mujuru vaSipepangomo. Nekudaro hapasina nhaurirano dzavachaita nebato iri, asi vamoyo vati aya manyepo uye musangano uyu wakaitwa mukati chaimo meguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.